wakati kwa shura sakanya nisa nekuti nisesa munoziva nyika yedu dzisine nzou dzakawanda asika kutwana ndisu munyika yese saka kuti dzinofambiswa sei dzichatengeswa sei dzinochengetedzwa sei zvakanaka kuti tigare pamwe chete tiwirirane saka tofanira kuti tiite pesheni yakafanana saka ndozvatiri kuedza kuronga pamwe chete kuitira kuti tikwanise kuchengetedza mhuka dzedu asi vanhu vanogara nemhuka vachikwanisa kupa vanhu vekurarama yatinoti pachirungu improving their livelihood.
Asi pane zvamuri kunzwa kubva kune dzimwe nyika idzi muri kuti pane kuwirirana here kuti motora danho ripi?
Isu tiri pamwe chete tiri saizi
hongo
tiri kuwirirana chaizvo tirikutowirirana zvakanyanya musangano wakatanga matikita vedu vakabudisa community nhasi semaminista takuwirirana nayo mangwana vakutungamiri venyika vari kuuya kuti tizotsigira izvozvo posheni yedu yatichakomunicata kuna vanhu vese tiri kuwirirana pachedu tichiziva kuti avane dzakawanda sei avane dzakawanda sei tingabatsirane sei nokuti kutswana nezimbabwe ndisine dzakanyanyisa kuwanda nzuva.
Asi hazvizonetsi here ipapapa maimupfumira kuti Zimbabwe neBotswana ndo dzine nzou dzakawanda asi vamwe vane imwe chete kana kutoshaya ndo vanozoita kunge vane masimba pakuti nyanga dzacho dzotengeswa here kana kuti kwete?
Aiwa nyaya iri papa ndeyekuti isusu tiri kuti sekaza ndo nyika faidza ndikutaura hapana chakaoma. Zambia vanadzo, Namibia vanadzo, kuAngola dzichiri shoma but vada kuti dziwandewo netetakavhuraka dzichingofamba dzichitenderera saka pachedu hapana dambudziko ramukedza kutaura here. Vangatomisa ndo vanhu vari kunze kunze kwenyika kunze kweafrica vanoda kutiudza kuti fambai makati ndo zvatikedza kuona kuti isusu kanga takabatana sezvataita saiko zvino neBotswana taakunyatsowirirana panyaya dzacho idzodzi dzese zvokuti mutungamiri wedu wenyika vari kutosvika izvozvi kuno kuBotswana kwatii.